Zimse kinoti yakatora matano aya mushireme kuona kuti kubuda kwemapepa aya zvisiri pamutemo kwanga kwanyanya. Asi mutungamiriri weAmalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nezimiseki izvi zvakaomera vakuru vezvikoro kunyanya zvikoro zvekumaruwa. VaMasaraure vati vakuru vezvikoro ava vari kufamba mitunhu murefu mukuedza kuti vazadzise zvinodiwa nezimiseki sezvo kumaruwa zvekufambisa zvichinetsa.
Zvisiri kufanisa madhisha asina mhosva yapara vanoshanda kumaruwa kuti vafambe nzendo dzinokwana makiromita 40 vachiendesa kunosadzisa besa kana kunotora bepa rinodaucherwa nevanhu. Madhisha ava vari kushanda nzvimbo dzisingawanike michovha yekuti vangakwire. Zvikoro zvavo hazvina mari inokwana yekuti vangakwire transport. Handi tikatadza nyaya yavari kutaura yekulika kwemaexams kumamisha uku vati kutaura nezvako hakuna maexam aiika maexam aingolikwa kumusoro ikoko kune vatungamiri vanoita zvebepa vachinyora mapepa avo votengesera hama dzavo asi vakudzoka vakufanisa vanhu vasina chavakatadza.
VaMasaraure vati sangano rezimiseki rinofanirwa kudzosera zvaitwa kare kuti mapepa anochengeterwa pachikoro chiri kunyorwa bvunzo.
Ndinokurudzira kuzimiseki kuti ibhadhare matichaisa ari kuita invigilation tidzokere nenyaya yekuti maexams anochengeterwa pachikoro chavanoda kunyorerwa. Tirerutsire bhedheni kune matichas haisi mhosva kuti vari kushandira kunzvimbo dziri madhala izvo vagara vane matambudziko mazhinji avari kusangana nawo.
Mumagwara anyorwa une munyori musangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaTapson Nganunusibanda vashorawo zviri kuitwa nezimiseki vakakurudzira kuti mapepa agare muzvikoro vachiti vakuru vezvikoro vari kufamba mitunhu murefu. Mutauriri wezimiseki Muzvare Nicky Dlamini vaudza Studio 7 parunhare kuti vakaita izvi mukuchengetedza kuti mapepa anonyorwa asabuda zvisiri pamutemo. Muzvare Dlamini vatsanangurawo vachiti vaive vaudza vakuru vezvikoro kuti vasingakwanisi kunotora nekusiya mapepa vazivise zimiseki kuti vapiwe vanochengetedza mapepa aya kunzvimbo dziri pedyo nezvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.